Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kumiguru 18, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti hei nemusoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano reZimbabwe Electoral Commission ropinda muvanhu kumashonaland west richivakurudzira kuti vaende kunonyoresa kuvhota. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanobvuta nechisimba dzimwe mbiri dzeshoroma yekuLebanon yavari kunetsana nayo pamusoro pering yavakaramba kutambira. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vanokanda chombo chinoputika pamba penhengo yeMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai kuchitungwiza. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yaparura chirongwa chekushambadzira nekufamba mudzimba ichikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota mudunhu remashonaland west. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vashandi veZEC vari kufamba nedzimotokari vachishevedzera kuvanhu vachivakurudzira kuti vaende kunonyoresa. Vamwe vashandi veZEC vari kufamba mudzimba vachitaudza vagari zvakanakira kunyoresa kuvhota pamwe nezvinodikanwa kuti munhu anyorese kuvhota. Mushandi weZEC anoshambadzira vaDavid Mubayira vanoshambadzira kuti gwaro rinoratidza panogara munhu harinetse sezvinofunga vakawanda. Vamubayira vanoti tsamba yemuridzi wepaunogara, tsamba yekuchipatara kana tsamba yawakatambira zvinhu zvinogona kushandiswa seuchapupu hwepaunogara.
Yakakosha zvisingaita ndezve unokwanisa kunyorwa tsamba naLandlord, unokwanisa kushandisa tsamba yako yekuchipatara, unokwanisa kunyoresa tsamba yako yaukanyorerwa zvekare nehama neshamwari.
Vamubayira vanoenderera mberi vachinyatsojekesa kuti zvitupa zvose zvinosanganisira chitupa cherata kana chesimbi, chitupa chepurasitiki pamwe nechitupa chebepa zvinogona kushandiswa pakunyoresa kuvhota.
Zvekare chatisingakanganwa chitupa chako chinodiwa ipapo. Raiti zvitupa zvese zviri kushanda ndirika. Tine chitupa cherata, tine chitupa cheplastiki, tine chitupa chebepa ndirika. Zvitupa zvese zviri kushanda. Vasaura venyu veZEC vari kuti aiwa handei takasununguka.
Kushambadzira kunyoresa kuri kuitwa neZEC kunotevera vanhu vashoma vari kunyoresa mudunhu remashonaland west. Pari zvino vanhu vanosvika zviuru makumi matatu ndivo vanyoresa munzvimbo dzekariba neHurungwe. Sachigaro weZANU-PF mudunhu remashonaland west vaEfrem Chengeta vanobvuma kuti bato ravo riri kushushikana nevanhu vashoma vari kunyoresa. VaChengeta vanoti vakanyorera tsamba kunhengo dzavo kuti dziite chipata pata kukokera nhengo dzavo dzose kuti dzinyorese. Nhengo inomiririra Norton muparamende vatemba muliswa avo vanga vari mukariba svondo rino vanoti vemapato vanofanirwa kuyamura ZEC mukushambadzira kuti vanhu vanyorese.
I think nyaya yekuvhota chekutanga inoda kudzidziswa vanhu neZEC nemapato akasiyana siyana kuti ndivo vanokwikwidza chii chavari kuenda kuendesa neshoko iri kune vanhu vanenge vari kumapato avo kuti vaende kunorejista kunovhota. Nekuti iye zvinezvi zvakatokosha nekuti nepatakamira kana usina kuregista hauna kuregista. Voters roll yekudhara yanga iripo watobva pairi inyowani iri kutangwa iyi. Saka vanhu vanofanira kuziva kuti hapana ari pavoter registration iyi kusvikira vaenda kunoregista. Saka zvekundishamisa sei vadiki vanoti vatinoziva kuti havana mabasa vane shungu yekuti nyika iendere mberi vasiri kunoregista.
Imwe nengwe paramende ye MDC inotungamirwa navamogeni Tsvangirai amai konsiliachi nanzvavana vanoti vanhu vari kuita chinono vachiti nguva ichiripo uye vanoti vari kuodzwa moyo nezek iyo inombowanikwa isina mapepa yekunyoresa akakwana.
Anyway, nyaya yekuvhota zvaita zvinhu zvitsva. Tine first time voters havasati vambozviita. Tine vese vakakomberedza vari kuona kunge nguva ichiripo. Saka with the people kazhinji kacho vanongofunga kuti vachazoita pa last minute. But we are hopeful kuti as it gets momentum vanhu vachabuda zvavo vachaziva kukosha kwazvo nokuti pari zvino nyango vakaendako kune kwavari kusvika vachinzi mumwe muchina isati yasvika kune kwavari kunzi mapepa ari kupera.
Vakawanda vanoti chirongwa chekunyoresa kuvhota hachisi kufamba sezvaitarisirwa sezvo vanhu vashoma vari kuenda kunonyoresa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chiguriwa.
Kunetsana kunotyisa pakati pemudzimai wemuchungamiri wenyika amai Grace Mugabe neimwe shoroma yekuLebanon vaJamal Joseph Ahmed panyaya yechishongo kana kuti ring iri kuenderera mberi mumatare. Amai Mugabe vanoti vakatenga ring inodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kubva kuna vaAhmed muna 2015. Asi vanoti havana kufara nemhando yepasi yavanoti yakagadzirwa. Vakabva vati vave kuda kudzoserwa mari yavo izvo zvaunza kunetsana kukuru. VaAhmed vakati vanogona kudzosa mari iyi zvishoma nezvishoma kuZimbabwe, asi amai Mugabe vanoti vanoda mari iyi kuti iiswe kubhanga ravo rekuDubai. Amai Mugabe kuburikidza negweta ravo vaWilson Manase vakakwira kudare repamusoro nezuro vachiti vave kuda kuti vabvumidzwe nedare kutengesa dzimba shanu dzavaAhmed muHarare dzinoti iri panhamba 409 Harare Drive kuPomona Borodale, namba 18 Cambridge Road nenhamba 75 King George Road kuAvondale nedzimwe dzimba mbiri dzekuBorodale idzo vakatora nechisimba mushure mekunge vaAhmed vakwira dare painge patorwa dzimwe nhatu dzekutanga. Mudzimai wemutungamiri wenyika anonziwo ari kuda kuti mashares avaAhmed ari mumabhizimisi avo anoti Thatcher Free Investments, Zulaf Investments uye Super Earth Properties atengeswe kuti vawane mari yavo. Amai Mugabe vakatenga ringi yavo kuburikidza nekambani yeThatcher Free iri kuDubai. Pari zvino mapurisa nevesangano revasori varugara padzimba shanu dzavaAhmed dzavanonzi vakatora nechisimba. Gweta ramai Mugabe vaManase vanoti Bangarisi BZ ndiro rakabhadhara mari iyi. VaAhmed vanoti vakatyisidzirwa nerufu nekudaro havakwanise kudzoka kuZimbabwe pari zvino. Asi gweta ravo amai Beatrice Mutetwa vaudza Studio 7 kuti havasati vaona mapepa ekumatare aamai Mugabe sezvo akaendeswa kune imwe imba yavo iyo yakatorwa kuBorodale nechisimba. Amai Mutetwa vati vachanotora mapepa acho kudare repamusoro reHigh Court mangwana vozoona kuti votora danho ripi. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge.
VaZulu, nyaya iyoyo tisina kutombopinda mukati mekuti zvii zviri kuitika panyaya iyo sezvo iri kunziri kumatare. Hatingadi kutamba nenyaya iri kumatare, asi chinoshungurudza handi kuti nyaya iri kumatare, asi kuti mari dziri kutaurwa ipapa VaZulu dzekuti chokwadi chokwadi munhu anoda kumbaipfeka pamumwe kudai kunzi kumbaipfeka badzi badzi pamumwe kunzi 1.4 million. Vanhu vari kurara pamabhanga vachishayiwa $17 ya akatoshandira irimo mubhanga yaasiri kugona kutora munhu. Umwe ari kunzi ari kuda ring ye 1.4 million. Zveupfumi munyika zvakaita manyama ire nerongo. Upfumi munyika kuita kumbaimira nemusoro chaiko chaiko kudai zvinhu zvichikwira vanhu vachishaiwa zvinhu zvekudya kuenda kuzvipatara. Hakuna kana mishonga, vana vanodzingwa kuzvikoro nenyaya yekushayiwa. Ikushayiwa $10 yekuti vange vachibhadhara kuti vawane dzidzo, dzidzo inhaka yamangwana. Asi umwe munhu anenge ari muZimbabweni achinzi mukuru mukuru anotungamirira anofarira vana mudi wevana anenge achinzi mumwe wake unofanira kuti kupfeke ringi inoita 1.4 million votokikiritsana kikiri 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 1.4 million.
pane chakaipa here vamabhenge kana mai Mugabe vachikwanisa kubhadhara mari yacho?
Tinobvunza kuti kukwanisa kunobvepi. Maziviro ziviro atinotoita chaiwo ndeyekuti ivo vachitaurawo nevamwe vachitaura vanoti ivo bhizimusi ravo guru ravanoita ndiyo Gushungo Diaries. Vachitaura nyangwe vamwe vanoongororawo zveupfumi vanoti Gushungo Diaries haisi kumboita mari inganzi imari ine mutsindo. Pane panoitoverenga pavaitonzi vainzi ivo vaida kutombo vaitombofunga zvokuti dai zviri zvimwe dei vakatoitengesa. Saka chokwadi chiripo ndechekuti kumukaka hakuna mari yekuti vangatenge ring ye 1.4 million. Zvimwe zvezvavanoita ukangobvisa zvemukaka zvatinoziva zviri pachina zvavanoita kuti vanochengeta nherera, asi kunherera uko kwakufi kunenge kuchinzi kunobuda mari.
Nyanzvi, munyadzi zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kuAfrica vaJoy Mabenge vari parunare muJohannesburg, South Africa. Vanhu vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vakapotsa vauraya imwe nhengo yeMDC mushure mekukanda chombo chinoputika pamba payo. Munyori anoona nezvekuronga misangano muMDCT kuchitungwiza South vaDelma Amos Kaliati vanoti mudzimai wavo akakuvara zvakaipisisa muchiitiko ichi. Mudzimai wavaKaliati akakuvadzwa panguva iyo murume wavo aifamba achipa vanhu mapepa anoratidza pavanogara kuti asainwe nemagweta kuitira kuti vakwanise kunonyoresa kuvhota. Vanotiwo vanhu vavaifamba navo vakarwiswawo nevatsigiri veZANU-PF. VaKaliati vanoti vakanzwa nezvekukuvara kwemudzimai wavo apo vainge vari mubishi rekuedza kuburitsa muchitokisi mumwe wavo akanga arohwa neveZANU-PF asi akapedzisira ari iye asungwa nemapurisa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa kanawo reZANU-PF panyaya iyi. Asi Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaKaliati kuti tinzwe zvakaitika.
Ndikabva ndanzwa inini ndakufonerwa kumba ndikanzi kumba kunoku kwaipa mukadzi wako pane chinhu pamutema kuti vangasati vaziva kuti chii chaitika. Saka tikabva tangoudzana patatiri pasinia politisi kuti kumba kwanzi kwaipa futi mukadzi wangu achati atakwa. Tichika kumba tikaona shuwadi tss yakazara ropa but munhu abhandichwa. Vakapinda mubhedhrumu andinorara vandaona mubhedhrumu andinorara makaputika masibhesta pakati haziburi marara ari pamubhedha ingira kuseri kwemba. Tinga kwemba tikabva taona tuwaya tunove tunoshandiswa pakuputika kwedynamite.
Amai vakakuvara zvakadini?
Amai vakakuvara musoro, ruoko, maoko tu kati rakanyanya kuvara iroko rekuboshwe negumu makumbo yese aitu avakabva vaita mablisters negumbo.
Makaenda navo kuchipatara here?
Hongu, tikatambirwa zvakanaka hedu pasiza hospital.
Vanhu vacho vakazikanwa here? Vakasungwa here?
Ya, ndio problem ikuitika musinga south especially muwadhi 23. Vanhu veZANU-PF havasungike mukoma. Ndo challenge yatikuona tikuudza mapurisa vanoenda vari violent wavo vakangonzi asungwa vanosvika voridza ngoma voimba vosunungurwa.
Saka mapurisa hapana chavakataura kwamuri imimi?
Awa mapurisa ari kucomply. Yesterday I go and see the member in charge akacomply zvakanaka akauya nhasi auya zvakare neveamy vanoongorora nekuputika kwezvinhu. Aiwa vandibata zvakanaka ipa bhandirande asi ndakawazo chishomo icho chokuti isusu vanhu vemovement for democratic change hatina protection. Nyange zvavo mapurisa aripo ndechokwadi tina protection. Even if ukapfeka t-shirt you'll be a target.
Saka mucharamba muchiita basa iri here?
Hapana chisingaurayi. Sadza charo inouraya, ticha inouraya. Handidzokere shure nekuda kuti imba yangu yabhombwa. I'm a hard nut MVC. Handidzokere shure ini ndikubva ndichatowedzera because basa rero ndikutori shanda ndakasununguka.
Avo vanga vari murongi wemusangano weMDCT kuchitungwiza South vaDelma Amos Kaliati vachitaura vari parunare kuchitungwiza kwakare naTanonoka Wande weStudio 7.
Ziva here kwekunonyoresa chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musi wa 25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; kuEpworth Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara. Kumanikaland, Chipinge, Central, West, East neSouth. Musikavanhu, Chimanimani East and West, Mutare, South, East and West. Manikaland, Chipinge Central, West, East, ne South. Musikavanhu, Chimanimani, East, ne West. Mutare, South, ne West. Buhera, South. Mashonaland Central, Mbire, Guruve North. Mzarabani, North, ne South. Mount Darwin, North, ne West. Mashonaland East, Mudzi, North, West, ne South. Mutoko, East, North, ne South. Uzumba, Maramba Fungwe. Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North, ne West. Kumashingo, Chiredzi, East, West, South, ne North. Mwenezi, East, ne West. Chivi, South. Matebeleland North, Lupane, East, ne West. Binga, North, ne South. Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North, ne Mzingwane. Insiza, Insiza, North, ne South. Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Gokwe Gumunyu. Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi SMA centers arikunyoreswa kuvota. Mamwe acho munogona kuwana pa website redu rinoti www.voashona.com.
Makaterera kunepfenyura yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaRex Tillerson nhasi vati vanobata utungamiri wemauto ehurumende yeMyanmar vanobata vanotungamira mauto eMyanmar nemhosva yekuve nechekuita nematambudziko evapoteri akabata dunhu renyika iyi rine vanhu vechiRohingya vechitendero chechiMoslem. Vanhu vanodarika chidimu chemiriyoni verudzi rwechiRohingya vakayambuka muganhu vachipinda munyika yeBangladesh iyo vakavakidzana nayo. Izvi zvinotevera kwavanoti kushungurudzwa nemauto emuMyanmar. Izvi zvinoteverawo kurwiswa kwakaitwa mauto ehurumende nechikwata chevarwi vechiRohingya. Apo veruzhinji munyika vari kuramba vachitambura nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi, vamwe vagari vekumaruwa ekubulilima nemagwe kuMatabeleland South vave kushanda chirongwa chemukando, kwete kungozvibatsira ivo pachavo asi kuedzawo kuita zvirongwa zvinounza budiriro munharaunda yavo. Taurai Shava anotipanya inotevera.
Kune vamwe vanhu vakawanda achingave chinhu chekutaura nezvacho kuti vakwanisa kusungirira dhora padivi kuti vachengetedze. Asi kumadzimai akawanda ekumaruwa ekulilima nekumangwe, nyaya yekuti vari kukwanisa kuchengeta mari shoma yakadaro muzvikwata zvekuchengetedza nekukweretesa mari inyaya iri kuvafadza zvikuru. Ambuya Olika Mahoko, mugari wekutekwani village, kana kuti Ward 21 kubulilima, uye inengo yeZenzeleni Self-Help Group. Ambuya Mahoko vanoti vasati vainengo yechikwata chekuchengetedza nekukweretesa mari, vairarama upenyu hwainetsa sezvo murume wavo ari pamudyandigere. Asi vanoti vaiokwanisa kubatsirawo murume wavo mukuriritira mhuri yavo kusanganisira vazukuru vavo.
Pakutanga ndisina chandinoita ndichingova munhu kugere pamba ndisina zvandinokwanisa kuita. Iye zvino ndichinda kuna kugogerera ndokwanisawo kuwana mari. Murume wangu achasevenza uripo pamba kogatiobetserana nomurume wangu. Zenzeleni kogerera inondibetsera pakuti tobetserana tose nababa pazvose zvatinenge tichishayikwa nenivo nayo dhora ndinovauya nayo ndinovavo ndichiisa tibetsera vazukuru vedu kuindisa kuchikoro.
Chikwata cheZenzeleni nechimwe chezvikwata zvekuchengetedza nekukweretesa mari zviri mumaruwa ebulilima nemangwe zvakaumwa nerubatsiro kubva kusangano reCommunity Foundation for the Western Region. Nzvimbo dzebulilima nemangwe dziri kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwedhorobha rePlumtree mudunhu reMatabeleland South. Sekune dzimwe nzvimbo dzakawanda dziri mudunhu iri, mumaruwa aya hakuna mvura yakawanda uye kunopisa zvekuti vanhu vemunzvimbo iyi vanorarama nekurima munga nemapfunde. Misha yakawanda yemunzvimbo iyi inotungamirwa nevanhukadzi sezvo vanhurume vakawanda vachiwanza kuve vari kunyika dzakaita seBotswana neSouth Africa kwavanenge vachitsvaga raramo. Mumwe zvemugari wekutekwani muzvare yeukaizirebwa vanoti kuve muchikwata chinochengetedza mari kwakavabatsira kuti vavhurike pfungwa vakwanise kuita zvinhu zvakasiyana-siyana pakuzviriritira.
Upenyu hwachinja kubva pandakajoina eSafe Group. Nokuti ndanzingazivi kubuda mumba mangu ndichienda kunokumbira chero salt. Ndaiona sokuti kana ndikabuda mumba mangu ndichinokumbira salt kuno mumwe munhu ndendichizviyeisa. Iko zvino ndakugona kugara nemakeloani wangu ndichienda kunokumbidzana naye chandisina. Plus ndanga ndisingagoni kubuda mumba mangu kunotengesa zvimwe zvinhu. Iko zvino ndakutengesa kana huku dzangu ndinopfuwa huku ndichitengesa nenyaya yeSelf-Help Group.
Chirongwa chevulili mane mangwe chine zvinhanho zviviri chinoti cheSelf-Help Group, kozoita chepamusoro chinonzi Cluster Level Association icho chinobatanidza zvikwata zvemaSelf-Help Group. Muzvare Zirebwa avo vari mutoenda mberi Cluster Level Association vanoti basa guru rechikamu ichi nderekuona kuti zvikwata zvidiki hazvife.
Takatanga tiri magrupu tinosevha mari kumagroups. Tasevers mari kumagroups tinovorekisana. So takaona kuti tachikura manje kumagroups ndobva tachinda kunoumba inonzi cluster. Cluster iyi takaiumba kuti tisangane tese tiri ma self-help group kuti tibetserane pana maproblems atinosangana nawo kumagroups laana madoko. Tinosangana every month. Tinosanganidza mbono yatinosangana naye kuma group, tinosangana nama problems. Ndiwo atinosvika tichigara pasi tichitaura tese kuti chamunokoniwa tinobatsirana takaisa musoro pamwe chete tiri ipapo pa cluster. Kana vane problem yekuti kumba vasevhi mari dzavo dzvakanaka tinotumira mamwe ma member e cluster maviri achinda kunovabatsira.
Amai Florence Chikwane vekuSlima Village kana kuti Ward 13 kumangwe kwakare vanoti zvikwata zvecluster level association zvakananganawo nekubatsira vamwe vanhu vose vemunharaunda kunyange vasiri muzvikwata izvi uye kubatsira kuunza budiriro.
KuSelf-Help tinenge tichitarisa nhamo yako mumba mako. TakuCluster totarisa nhamo yako nenharaunda yako. Saka takakwanisa kuti cluster tikatarisa tikaona kuti dambudziko ratinaro kuvillage yeredu nderei. Takukwanisa kuti titarise munharaunda imwe misha yainenge ine machildhood families. Tokwanisa kuvatengera chikafu. Nherera tinodzipinza futi muchikoro nekuvapa chikafu. Tobatsirana kuvarimira nherera idzodzo machildhood family iwawo. Tikaningirikana tikavhuna tokwanisa kuvapawo chikafu chacho ichocho.
Munguva pfupi yapfuura veCommunity Foundation for the Western Region vakapa churu chimwe chemadhora kumadzimai ekuChichi Village kana kuti Ward 7 kuti vatangewo homwe yavo. Kusvika pari zvino zvikwata zvose zvekuchengetedza mari muvulili mane mangwe zvine mari inopfuura zviuru makumi masere nezvipfumbamwe zvemadhora uye kanzura weWard 14 varivo munyori wehomwe yemari iyi vapakamisa Swanda vanoti tarisiro yavo kuti homwe iyi ichange yakura kusvika pamamiriyoni gumi emadhora mukati memakore gumi. Vanoti mari iyi ichange ichishandiswa muzvirongwa zvinosimudzira nharaunda zvakadai sekugadzira migwagwa, kuvaka makiriniki pamwe nezvikoro. Chipanga Mazano, musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Vanyasha Mchichwa, vachitaura vakazvimirira, vanoti zvirongwa zvekuchengeta nekukweretesa mari zvinobatsira chose mukusimudzira upenyu hwevanhu. Ndakamirira Studio 7 paChichi Township kuMangwe, ndini Taurai Shava.
Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuedza kunyoresa kuti zvimutsiridze magwaro anozvibvumidza kushanda pamwe nekugara munyika iyi zviri pamutemo pasi pechirongwa cheZimbabwe Exemption Permit. Zvinonzi zviri kusangana nematambudziko akasiyana-siyana aya ari kuita kuti zvikundikane kunyoresa mukati menguva yakatarwa. Chirongwa ichi chiri kupa mukana kuvanhu vanga vaine magwaro eZimbabwe Special Dispensation Permit ayo ari kupera muna zvita wegore rino kuti vakwanise kuwedzera makore ekugara munyika iyi nemamwe makore mana. Dambudziko guru rinonzi riri kusangana nevanhu ava nderekuti vanofanirwa kunge vachiita izvi padande mutande. Mamwe matambudziko anonzi ari kusangana nevanhu ndeekushaya tsanangudzo pane zvavanotarisirwa kuita. Rimwe dambudziko riri kutarisanawo nevana veZimbabwe nderekusungwa vachidzoserwa kumusha kweavo vasinei neZimbabwe Exemption Permit pavanenge vaenda kumahofisi ebazi rezvemukati mukati menyika kunotarisa panenge pasvika zvikumbiro zvavo zvekutsvaga upoteri munyika iyi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro neimwe nhengo yesangano reZimbabwe Exiles Forum vaArnold Sululu kuti tinzwe zviri kuitika.
Nyaya yanyanyonetsa kuno, macomplaints atinyanyonzwa ndevanhu vari kutraya kuaccess kuti vaite mareapplications. Vari kuti website yacho is very slow and complicated, kunyanya vaya vasingakwanisi kushandisa macomputers. Saka vanozoenda kune vamwe vaya vanozovacharge maexorbitant fees kuti vavaitire. Chimwe chanetsa ndechekuti even vakwanisa kuita maapplications pa system, pakunohenda in madocuments avo, tanga tine mareporta tanga tichinzwa kumidrand kuti kwaita queue. Saka kwakutoitwa zvechioko muhomwe kubhadhara ma50 rand, ma100 rand kuti vatorerwe maforms avo, zvichikonzerwa nekuti hanzi system yavo iri down. Mamwe maproblems ari kusangana nevamwe ndeyekuti kana vachiita maapplications pari kuita macases emafraud, ekuti vanotaurwa kunzi vaise mari mumawrong accounts, and kuno kusouth Africa kune nyaya inonetsa yehacking yemaaccounts. Saka zvinhu zviri kunetsa maZimbabwe akawanda ari pachirongwa ichi.
Kuuyawo nyaya yemari dziri kubhadhariswa, imari uye vanhu vari kukwanisa here kudziwana mari idzodzo?
Vari kubhadhariswa 1090 rand pa online application yavari kuita, asi vaya vasingakwanise manje kuita maapplications pa online vari kuzoitirwa nevamwe vachizobhadhariswa mari dzimwewo dzakati wandei. Ende muchitarisa mari iyoyo, nekuti vazhinji vacho vari pa special permit iyoyo, vanhu vane mabasa anobhadharwa mari iri pasi pasi. Saka zvinotovaomera kuti vaiwane mari iyoyo. Ende nenguva yavakapiwa up until 30 November, inguva shomanana chaizvo kuti vazhinji vari kutonetsika kuti vachakwanisa here kumita deadline yacho.
Imiwo sesangano reZimbabwe Exiles Forum, zvii zvamuri kubatsirawo nazvo vari kusangana nematambudzikwa?
SeZimbabwe Exiles Forum tanichikwanisa kuitira vamwe vasingakwanisi kuita maapplications for free paonline. Tine challenge yatiri kuwanawo futi even kutoita system nevanokwanisa kushandisa macomputers. System yacho iri very slow, zvekutoti tanga tichitofunga kuti home affairs dai yangatoita convene meeting yema all stakeholders, ekuti tigare pasi tina tiongorori nyaya iyi zvakanaka kuti chii chatingaite.
Tinonzwa kuti kwane gurukota idzva rave kutungamira bazi rezvemukati menyika. Shanduko iyoyi mungaona ine zvainokanganisawo here?
Zvinototikanganisa kunyanyisa vemacivil organization vaida kubatsira maZimbabweans, because munoziva kuti kwakanga kuna gapi, kukauya mai profesa vangwaripo izvinosokwa chinjwa. Saka kungoramba uchingodhila nemunhu mutsva anouya ane maideas ake akasiyana nevamwe vanga varipo. Saka imwe challenge iyoyo yatiri kusangana nayo, asi tine tarisiro yekuti tichakwanisa kuti titaure navo vakatipowo mukana wekuti tivape zvichemo zvedu togadzirisa nyaya yekunetsa especially yeZimbabwe exemption permit iyoyo.
Avo vanga vari nhengo yeZimbabwe Exiles Forum vaArnold Sululu vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti chirongwa che2019 Diversity Visa Lottery Program, icho chinozivikanwa nerekuti Green Card Lottery, chatanga nenguva dza6 nhasi manheru mushure mekunge paita dambudziko redande mutande raifanira kushandiswa nevanhu vanoda kupinda muchirongwa ichi. Mumashoko avaburitsa mutauriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe vaDavid Maguire, vati chirongwa ichi chingadai chakatanga kutanga kwemwedzi uno, asi dande mutande ravo rinowanikwa http://dvlottery.state.gov ranga ramboita dambudziko. VaMaguire vanotiwo vane urombo nezvakaitika, uye vese vainge vanyoresa kupinda muchirongwa ichi kubva pakutanga kwemwedzi kusvika nezuro vanofanira kunyorera zvakare kuti vapinde muchirongwa ichi. Aiwa vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi tiri kutarisa chirongwa chekuSouth Africa cheZimbabwe Exemption Permit, icho chine chinangwa chekupa magwaro matsva kuzvizvarwa zveZimbabwe kuti zvigare munyika iyi zviri pamutemo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. ZEC yopinda muvanhu kumashonaland west chivakurudzira kuti vanyorese kuvhota. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC Dr. Yemina Ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.